wemuvhuro takandozivisa mapurisa kuti tichange tine gungano guru mumusha wemukobhanos. Vhiki yose yakasvika pakupera mapurisa kuna kutipa mhinduro kwemuzinda wedu Chambeni Choira vakandotaura nemapurisa epeace vakavaonesa mapurisa epeace akati aiwa rali yenyu yabvumwa chandosara isignature yadispo vasiri muhofisi asi vati ivo zivisai konzina kuti ngaaenderere mberi neurongwa hwekugadzirira rani yavo nekuti hapana chakashata patsamba yavo musi weshe ndeizvo rakasununuka mapurisa hatina pakatenge tichiita tichange tiripo kuvachengetedza.
Saka tiri kuona kuti pane tsamba yazonyorwa iyi ichikurambidzai kuita musangano. Pari kupiwa zvikonzero zvechii chaizvo nemapurisa?
Ndo zvatotinetsa zvatotikatyamadza kuti dambudziko rabva kupi. Zvamafambira zvaita mukoma zulu ndezvekuti nezuro manheru konzina akaziviswa kuti zvikagume kumahofisi emapurisa ndokuenda kwakundopiwa tsamba yekuti hamungaenderi mberi nerali yenyu. Zvazvinongoreva nezvekuti izvo mukoma zulu zano inoshambisa mapurisa kuvhiringa kumisa magungano emapato anopikisa muno munyika. Chikonzero chiri chekuti radambudzo munangagwa havana kuhwina maelection muno muzimbabwe. Saka naizvozvo kungoungana kunoita vanhu muno munyika vanoona sekuti idambudziko guru kwavari vanovhunduka nyaya yekuti hamuchaenderiri mberi pamakapurana kuti pamukobha golf course hamuna kunyatsokutarira kuti ndepapi chaipo.
Asi nzvimbo iyi inonyatsozikanwa here vachibaya?
Taigara makore nemakore tiita misangano yedu magungano edu panzvimbo imwe chete iyoyo tichizivisa mapurisa nenzira imwe chete iyoyo kuti tiri kuita gungano redu pamukobha golf course. Mukobha yese golf course iri panzvimbo imwe chete inozikanwa nemunhu wese ende iwo mapurisa acho taigara tichimazivisa nzira imwe chete yatakaita musi womuvhuro vaingotibvumira pane pese tichingoapurai mapurani mamwe chete iwawo.
Ko zvavanga vachiti panogona kuita mhirizhonga nekuti chimwe chikwata chiri kuti muri kushandisa mifananidzo yacho zviri kufamba sei?
Kana anenge aita mhirizhonga pagungano rabvumidzwa nemapurisa ndobasa remapurisa kuti vange vachisunga vanhu vakadaro.
Saka muchaenda kumatare here vachibaya?
Homo ndo nzira atinotora kana tisina gutsikana nemavatiro atinenge taita nechikonzero chekuti semovement tine kodzero dzekuunganidza vanhu. Semovement we've got the right to organize. Semovement we've got the right of assembly. Tinobvumidza kuronga movement yedu pasina tinotizvirungidza